vamuchaiwa ava vanoemuzukuru vemutatu venhau vari kutsvagwa nemapurisa mudhudhuzi matutu vaunzwa kudare vari muamburenzi vachiperekedzwa nadhokotera wavo sezvo vari kurwara zvekuti havazi kugona kufamba mapurisa adzinga vatori venhau pamwe nehama dzavamuchaiwa kuti vasaone zvange zvichiitika gweta ravamuchaiwa vanwovani stole vaudza studio 7 kuti mutongi wedare vashepadhi mujanja vaona vamuchaiwa vari muambulensi mavange vari kunze kwedare sezvo vatadza kumuka kuti vapinde mudare
ambulensi yepolisi yauya ikamutakura akaenda nachiremba wake because mukomana akakwara akakwara chaizvo vatocomplya necourt order yehigh court which is a good sign but still there is an investigation that needs to be done the investigation zvacho hapana tinonetsa apa mapurisa anogona kuziva kuti chii chakaitika
vasole vashora kudzingwa kwaitwa vatatu venhau pamwe nehama dzavamuchaiwa nemapurisa vachiti izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kunyara nezvakaitika vasole vati mushure mekudzorwa kumba zvisina tsananguro inonyatsonzwisisika kwavamuchaiwa nemusi wemugovera vakabva vanomhanara kumapurisa kuti vamuchaiwa vaive vapambwa
paakawanikwa takaenda kupolisi kukunspas kunoisa ripoti yekidnapping vatorwa pasi hama dzimwe dzikauya dzikatorwa mastatements maonero edu ndeyokuti mainvestigations are ongoing hatifungi kuti angatora nguva yakareba because zvinotozikanwa kuti zvakafamba sei
vamuchaiwa vari muchipatara kubvira musi wesvondo vane maranga mumuviri wose uye zvinonzi itsvo dzavo dzakakuvara sezvo zvichifungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura gwaro ranyorwa nhasi nachiremba rinotsanangura kukuvara kwakaita vamuchaiwa raiswa padande mutande retwitter rinotsinhira kuti itsvo dzavo dzakakuvadzwa uye murwere haafanirwi kubudiswa muchipatara gwaro iri rinotiwo vave munhu ave kuratidza kuti akavhiringika pfungwa dzake kuburikidza nekukuvadzwa kwakaitwa kana kuti post-traumatic stress disorder vasole vati havasati vaudzwa zvekuita nemhuri yavamuchaiwa asi vati pane mukana wekuti vakwire kudare rehigh court kuitira kuti vamuchaiwa vabhadharwe uye vakavakuvadzwa vamiswe pamberi pematare edzimhosva vamuchaiwa vakasungwa svondo rapera asi vasingazivikanwe kuti varipi izvo zvakazopa gweta ravo kuti riise chikumbiro chekumanikidza zviri pamutemo mapurisa kuti auye navo kudare kana kuti habeas corpus Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa adzinga vatori venhau pasvika amburenzi yanga yakatakura vamuchaiwa vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekupambwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vakawanda munyika kunyanya vanopikisa hurumende gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadoug coltart vanyora patwitter yavo kuti zvinhu zviri kuitwa kuvanhu vakaita savamuchaiwa nevamwe ndizvo zviri kupa kuti vakurudzire nyika dzepasi rose kuti dzipindire pane zviri kuitika muzimbabwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamunangagwa vanofanirwa kunge vashora zvakadzama kupambwa nekutochwa kuri kuitwa vanhu munyika pamashoko avataura paurongwa hwestate of the nation address ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini kudzanai musengi.